Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa avo vari kuDavos, Switzerland kumusangano weWorld Economic Forum WEF nhasi vatungamira musangano weFriends of Africa Continental Free Trade Area pamwe chete nevatungamiri vedzimwe nyika dzemuAfrica vanoti vaPaul Kagame vekuRwanda, vaLazarus Chakwera vekuMalawi uye vaHeg Jingob vekuNamibia. Musangano uyu waitwa pakudya kwemangwanani nevatungamiri venyika dzakasiyana-siyana, vakuru vemasangano akazvimiririra, vakuru vemakambani nevanobata zvigaro zvemasangano makuru epasi rese. Gurukota rinoona nezvemaindastiri amaiseka inzenza vanoti Zimbabwe ine chivimbo chekuti ichakwanisa kukwezva vemabhizimisi vekunze kuti vazouchika mari munyika.
President vedu Dr. E.D. Mnangagwa vari kuno vachitaura nekumira kwakaita Zimbabwe. Vane zvavanogara vachitaura zvekuti Zimbabwe is open for business. Vachitaura zvakare kuti tinoda kuti mainvestors vauye kuno kuZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reThe Economist Zimbabwe vaGideon Mabhunu havaoni paine chinobuda kumusangano uyu.
Ndinoona sekuti hurumende inofanira kuonekwa zvairi kuita muno munyika kuti navanhu vane mabhizinesi vatiri kutogutsikana nezviri kuitwa. Saka kuzoenda kuDavos uku handifungi kuti kunogona kutibetsera, asi kuti ngatidzokei tizviongorere muno muZimbabwe kuti chii chatingaita.
Izvi zvatsinhirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi vari mukuru wesangano reCEO Round Table Zimbabwe vaKitson Gundani.
Tine hisitiri, tine chimvuri mvuri chinotikanganisa as a country. One ndeyekuti nyika ino iri pamusango pasanction. Number two, we are also tiri pamusoro panyaya dzakaita seinflation, takadzikira zvikuru panyaya dzekuita green business, the ease of green business. Saka izvozvo zvinoita militate against kuwana zviwanikwa or mainvestment akafanira kunge achiuya munyika ino.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhizimisi vari mukuru wesangano reZimbabwe Institute of Directors Dr. Proctor Nyemba vanoti shuviro yemabhizimisi ndeyekuti pabude chinobatika mukupera kwemusangano uyu.
Chatinokumbira kwati kwavari ndechekuti ngavabatise zvataurwa, vauye nemashoko, vauye vachiimplimenta. Kana vachinge vadzoka, ngavabate zvataurwa ikoko, vouya vosheya nevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vochoona kuti vanoitawo sei, vanokwana pati pane zvataurwa inline nevision 2030 yemutungamiri, inline nevision yeWorld Forum yaitwa ikoko, tozvibatanidza tobuda nechinhu chinocherekedza.
Vemapato anopikisa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari kuti musangano uyu uchatosiya Zimbabwe yanyura muzvikwereti nekuti wose anoenda kumusangano weWorld Economic Forum unofanira kubhadhara mari inosvika zviuru 10 mapfumbamwe kana kuti $19,000. Mutungamiri wenyika nechikwata chake vari kunziwo vari kubhadhara mari inosvika zviuru 30 zvemadhora ekuAmerica paawa kana kuti $30,000 per hour pakuhaya ndege. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.